manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chikunguru 21 2021 Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva netsu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvikunzwa kushushikana kukuru nekurasikirwa kwataitwa naTawanda Gudlanga. Tawanda Gudlanga anga ari umwe wevatapi venhau, anga aine mufaro, anga achidzidza basa rake, anga aiita basa rake nemazvo. Uyezve Tawanda afa mushure mumazuva mashoma shoma atirasikirwa nerimwe gamba guru Sandra Nyaira. Tinoti sei kuZuchi family, tiri kuchema zvikuru.
Zimbabwe inochema mumwe mutori wenhau Tawanda Gudlanga uyo atorwa nedenda reCOVID-19. Vagari vemudhorobha remasvingo voshushikana zvikuru nekushomeka kwenzvimbo dziri kubayirwa nhomba yeCOVID-19. Hurumende inoti chirwere cheCOVID-19 pamwe nekushandiswa kwezvinodhaka zviri kuwedzera matambudziko echirwere chepfungwa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatori venhau munyika voita misodzi pamatama zvakare zvichitevera kushaya kwemumwe mutori wenhau Tawanda Gudlanga uyo anonzi atorwa nedenda reCOVID-19. Thomas Chiripansi anotipa nyaya iyi.
Pasina kana mazuva akawanda vatori venhau vabva kuradzika mumwe wavo muzvinambiri munyaya dzekutora nhau Sandra Nyaira uyo akamboshandira Studio 7 kwemakore 12 mumwe mutori wenhau anga ane mukurumbira munyika Tawanda Gudlanga ashaya zvakare nechirwere cheCOVID-19 nhasi mangwanani. Kushaya kwaGudlanga kwaziviswa neshamwari yake Nigel Nyamutumbu padande mutande rake reTwitter nhasi mangwanani. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vatori venhau munyika reZimbabwe Union of Journalists vaMichael Chideme vati vatori venhau varwadziwa zvikuru nekushaya kwaGudlanga misodzi yavo yekuchema Nyaira isati yambohoma.
Tiri kunzwa kushushikana kukuru nekurasikirwa kwataitwa naTawanda Gudlanga. Tawanda Gudlanga anga ari umwe wevatapi venhau, anga aine mufaro, anga achidzidza basa rake, anga aiita basa rake nemazvo. Uyezve Tawanda afa mushure mumazuva mashoma shoma atirasikirwa nerimwe gamba guru Sandra Nyaira. Tinoti sei kuZuchi family, tiri kuchema zvikuru. Tawanda anga ari umwe wevatapi venhau vanga vachibata nyaya dzinoenderana nemagariro evanhu munharaunda. Anga ari munhu uye anga achiita angachienda munzvimbo munogara vanhu unobata bata nyaya dziri muvanhu, nyaya dzanga dzichifadza vanhu. So tinoti isusu semajournalist tarasikirwa zvikuru nemutapi wenhau anga achiziva nyaya dzevanhu uye achibata panhongonya penyaya dzinobata batawo vanhu.
Munyori musanganoro Young Journalists Association of Zimbabwe Valiopold Munende vakurudzira hurumende kuti isawanze misangano inoita kuti vatori venhau vange varipo. Vachiti hurumende yave kufanira kushandisa umhizha hwechimanje manje kuitira kuderedza mikana yekuti vatori venhau vasasangane nevari muhurumende senzira yekuderedza mikana yekubatwa nechirwere cheCOVID-19.
Kushaya kwavaita kunotiratidza kuti vatapi venhau vari kuramba vari panjodzi yekuurawa neutachiona hweCOVID-19. Tine chikumbiro kune maorganization ese anosapota majournalist vatapi venhau kune hurumende kuti vazameo nepavanogona napo kupawo vatapi venhau zvinokwanisa kuvadzivisa kuti vabate utachiona maface mask, mahand sanitizer. Hurumende iri kufanawo kuti nekufamba kwenguva izame kuti mukushanda kwayo isapota ichingoda kungosangana nevatapi venhau nenyaya kuti utachionawo vatapi venhau vanogona kuva varivo vanawo vopa vashandi vehurumende. Vashandi vehurumende vanogona kuva varivo vanawo vopa vatapi venhau. Ngatishandiseiwo teknoloji itsva yavakwe sekupanotaurawo mutungamiri wenyika kana state president's office kana information ministry ika streamer yopa ma vatapi nao feed yacho tokwanisa kushandisawo video yemutungamiri wenyika pane kuti tese tinoungana ku state house kana tese tinoungana pama office ake pamunhu mutapa.
Gurukota rezvoburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa havana kunge vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo, uye mutevedzeri wavo vakainesparadza vati vanga vasingadzwe zvakanaka, vakati taure nemunyori mubazi ravo vanik Mangwana avo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi vaMangwana vanyora padande mutande ravo retwitter vachiti varwadziwa nekufa kwaGudlanga, vakati chiri kunyanyorwadza ndechekuti nyika iri kuramba ichirasikirwa nevatori venhau vane mukurumbira. Zvichakadai, gurukota rezvemari vamutuli Ncube vaburitsa mashoko ekuti vachatora urongwa hwemidterm budget and economic review svondo rinouya, vashandisa umhizha hwechimanje-manje nechikonzero chekupararira kwedenda recovid-19. Mutungamiri weMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe vatava nemoyo avo varatidzwa kushushikana nekufa kwaGudlanga, vatodai makambani enhau aonawo kuti vatapi venhau vanovashandira vave vashoma munzvimbo dzavanoshandira uye vane zvikwanisiro zvokuzvidzivirira kuchirwere cheCovid-19.
Tinochitaura kuti kumakambani anoita nezvekutepfenyura nezvekufambiswa kumashoko ngaazviedze nepanogona kushandisa madande mutande nezvepamuchadenga kuti vaite basa. Vange vane vanhu vashomasa zvikurusa panzvimbo dzavo dzekuita basa kana pamabhizimusi, kuitira kuti vanhu vasanyanya kuungana nekuti denda rinotapuriranwa nyore panenge pane magungano. Zvakare tinotaura tichiti zvakakosha nekuti makambani anga achikoshesa kudzivirira kwedenda iri zvikurusa nekutenga zvinogadziriswa zvinoshambadzirwa pasi rose, kuti zvinovasanganisira izvo zvinochenesa maoko, masanitizer zvinodzivirira muromo nemuno, anovaiwo mamaski nezvakadaro, kuitira kuti tirabe tiri pamusoro pekurwisana nedenda iri.
Pepetiko Bepa naure The Observer vaBarnabas Tondlana vatiwo zvakakosha kuti vatori venhau vabayiwe nhomba dzokuzvidzivirira kuchirwere cheCovid-19 uye kuti vashandire kudzimba dzavo.
Zvokuti vatapi venhau vasevenze vari kumba chinhu chinotofanira kutariswa zvikuru nemabhosis kuti tidzikisire the number yemajournalists vari kurohwa nechirwere ichi. Vamwe vakatovaccinatwa and handifunga kuti pachiri nevakawanda vasati vavaccinatwa, asi tinokurudzira one kuti vanhu vavaccinatwe, two kuti vanhu vayedze zvikurusisisa kusevenza vari kudzimba kuti vachengetedze upenyu hwavo.
Gudlanga, uyo anga ave nemakore makumi mana nerimwe chete kuberekwa, ange ave maneja wenhepfenyuro yeyaFM kuzvishavane. Gudlanga akamboshandira makambani enhau anoti ZBC TV achitepfenyura chirongwa chinonzi Business Forum, uye akashandirawo nhepfenyuro yeClassic 263 pamwe neSport FM. Muna 2017 Gudlanga akapiwa mubayiro wekuva munhu akakunda vamwe vese munyika pakutepfenyura paredhiyo mumakundano eNational Arts Merit Awards. Kusvika pari zvino, vatori venhau vashanu vafa nechirwere ichi kubva zvachakapinda munyika. Vatori venhau ava vanoti Zororo Makamba, uyo akavewo kutanga kutorwa nechirwere ichi, aive munyori mukuru weZuj, Foster Dongozi, mutapi wenhau weZBC, Janet Munyaka, Sandra Nyaira, pamwe naGudlanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gari vemudhorobha remasvingo vari kushushikana zvikuru nekushomeka kwenzvimbo dziri kubayiwa nhomba yeCovid-19, vachiti nzvimbo dziripo pari zvino dzinofanira kuwedzerwa. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitirwa padande mutande nesangano revagari remasvingo United Residents and Red Pairs Alliance kana kuti MURA, madzimai mazhinji ati ari kukundikana kubayiwa nekuti nzvimbo dzekanzuru ina dziri mumusha inogara veruzhinji dziri kuwanzirwa zvekutadza kubaya vanhu vose vanenge vaenda kunobayiwa nhomba. Nzvimbo dzinogara veruzhinji dziri kubayiwa vanhu nhomba dzinoti Rujeko Clinic, Rujeko Isolation Center, Mucheke pamwe neRunyararo Clinic. Mumwe mugari amai Joyce Mungu vaudza musangano uyu kuti kanzuri inofanira kuwedzera nzvimbo kuita kuti vanhu vabayiwe vakawanda sezvo vanhu vazhinji vave kuda kubayiwa nhomba apo zvirwere ichi chiri kuramba chichiita chamuramba mhuru munyika.
Saka tiri kuti masenders edu mashoma, dai vawedzerawo masenders iwayo, vaitawo kana mamobile centers ekuti vanhu vasafamba malong distances vachifamba kuya kuzobayiwa. Saka ngavatorewo kana mamwe macenters city council vowedzera kuti madzimai asafamba malong distances, nokuti shuwa konzeni yedu iri panyaya yekufamba uye nenyaya yekuzonoita queue vakamirira kubayiwa. Zvinogona kukonzera futi kuti vanhu vabve ipapo vatobatira coronavirus ivo vabva vasina.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rumbidzai magrupi ravati vagari vari kupedza nguva yakareba vari mumitsetse yekubayiwa nhomba, vamwe vachisvika pakuvharwa vasina kubayiwa.
Madzimai ari kuchema chema nenyaya yekushomeka kwenzvimbo dzavari kubayiwa mavaccines. Saka vari kukumbirawo kuti dei zvaikwanisika yadecentraliziwa yapinda muvanhu kana kuita mamobile vaccinations ekuti nhasi vari kubaya payeukai vhiki rinouya vari kubaya kuRunyararo vachitenderera uye kushandisa kana mafacilities akaita semahoro kuitira kuti madzimai anovaiwa akawanda awane mukana wokubayiwa.
Meya weguta reMasvingo vaColin Maboke vati sekanzuro vari kufara zvikuru nekubetsera kwavari kuita muchirongwa chekurwisa COVID-19 vachipa nzvimbo dzekubayira vagari nhomba, asi vati vachagara pasi sekanzuro nehurumende voona kuti vakabatsira sei pazvichemo zvevagari kuitira kuti nzvimbo dziri kubayiwa nhomba dziwedzerwe uye dzinge dziri munzvimbo dzinogara veruzhinji.
Tikugara pasi nekanzuro nehurumende kuti tione kuti tingabatsirikana sei panyaya iyi. Tine zvipatara zvimwe zvatinoda kuti tichinje tiiti vanhu vakwanise kubayirwa ipapo, uyezve kana kushandisa mamwe midhuri yedu yekanzo for the purpose yekuti vanhu vangowana kubayiwa so that munhu wese unokwanisa kubayiwa mishonga inodzivirira COVID.
Mutauriri weCOVID-19 Task Force Masvingo vaRogers Irimai vati hurumende iri kuwedzerawo nzvimbo dzekubaya vanhu nhomba kwete mudhorobha chete asi nekumaruwa kuita kuti vanhu vakwanise kubayiwa nhomba munzvimbo dzavanogara.
Chirongwa chevaccination chiri kuenderera mberi muprovinsi yeMasvingo. Hongu vanhu vari kuresponda vakawanda vari kuda kuvaccinatwa kuzvidzivirira kubva kune denda reCOVID-19. Saka pari zvinezvi masenders ari kuvaccinatwa maclinics ese ari muprovinsi more than 220 ari kuvaccinata pari zvinezvi. Saka tinongokuramba tichikuridzira vanhu kuti vanga vachienda kumakliniki ikoko. Response iripo yevanhu iri kuratidza kuti vanhu vakawanda vari kuda zvekuvaccinatwa. Isu tiramba tichingokurudzirawo vanhu kuti vaende vandobayiwa. Kana vachinge vatadza kubayiwa musi iwoyo vanongoramba vachidzokera kusvikira vawana mukana wavo wekuti wanga vachibayiwa.
Hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga kusvika pari zvino munyika yose vava miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi mana nezvinomwe nemazana mana ane makumi mapfumbamwe nevana 1,247,494. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vava zviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvipfumbamwe nemazana masere nemakumi mana nevatatu 649,843. Nezuro hurumende yakazivisa kuti vanhu makumi mashanu vakafa nedenda reCOVID-19 munyika yose, izvo zvasvitsa vafa nedenda iri pazviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi mana nevanomwe 2,747. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vaive zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi masere nevatatu, izvo zvazvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi masere nezvisere nemazana mana negumi nevashanu 88,415. Hurumende inoti ine chirongwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kuparara kwechirwere icho chauraya vanhu vanodarika mamiriyoni mana pasi rose. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Hurumende inoti chirwere cheCOVID-19 pamwe nekushandiswa kwezvinodhaka zviri kuwedzera matambudziko echirwere chepfungwa munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa cheZimbabwe Mental Health Strategic Framework and Mental Health Cares nhasi muHarare, gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vati ongororo dzakaitwa munyika dzinoradza kuti dambudziko rechirwere chepfungwa riri kuramba richikura. Vachiwenga vati ongororo dzakaitwa dziri kuratidza kuti chirwere cheCOVID-19 nekushandiswa kwezvinodhaka munyika ndezvimwe zvezviri kukonzera kukwira kwedambudziko iri.
Social isolation, fear of contracting the virus, fear of death, loss of livelihoods, among other things, have been associated with an increase and worsening of mental health disorders. Furthermore, drug abuse among the youth is an issue that needs to be addressed seriously. Drug abuse acts as a deterrent to life as well as a factor affecting mental health.
Kara kusinga fambirane kutya kubatira utachiona weCOVID-19 kutya kufa kurasikirwa nemabasa nezvimwewo zviri kuonekwa kuti zviri kuwedzera dambudziko rechirwere chepfungwa. Pamusoro pazvo, kushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki idambudziko rinoda kugadziriswa. Kushandiswa kwezvinodhaka zvinokanganisa upenyu pamwe neutano hwakanaka hwepfungwa.
Vachiwenga vati zvakakosha kuti hurumende irambe ichitsvaka nzira dzekubatsira vane dambudziko iri, vakati bazi ravo richange richishanda kuona kuti zvipatira zvakawanda zvibetsere vane dambudziko rechirwere chepfungwa. Vachiwenga avo vanova zvakare mutevedzeri womutungamiriri wenyika vatiwo bazi ravo riri kugadzirisawo kuti kuve nenzvimbo dzekurapira vana vadiki vanenge vaine dambudziko iri. Nyanzvi musangano reZimbabwe National Association for Mental Health, Dr. Ignatius Murambidzi, vaudza Studio 7 kuti vafadzwa zvikuru nekuparurwa kwechirongwa ichi, icho chichange chichikoshesa nyaya dzeutano hwepfungwa. Vamurambidzi vati kuburikidza nechirongwa ichi, itarisiro yavo yekuti mamwe matambudziko akadai sekushayikwa kumishonga yevanorwara nepfungwa muzvipatara zveveruzhinji uye kushayikwa kwedzidziso yechirwere ichi pamwe neyambiro kunoiva noshandisa zvinodhaka achagadziriswa.
Tinotarisirawo zvakare kuti zvanga zvisingawaniki panguva dzadarika tichitasa semishonga yekurapwa kwevanhu vane matambudziko epfungwa ichange yakuwanika muzvipatara zvizhinji munyika yeZimbabwe. Zvakarewo tinotarisira kuti dzidziso iya yatingati awareness campaign pamusoro peCOVID-19, pamusoro pekushandiswa kwezvinodhaka ichange ichiwanikawo.
Nyanzvi mune zveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vati hurumende inofanirwa kugadzirisa matambudziko ezveupfumi senzira yekugadzirisa dambudziko rekusagadzikana kwepfungwa. VaMadzorera vati vechidiki vari kushandisa zvinodhaka nekuda kweupenyu husina ramangwana rakajeka.
Vana solong vasina mabasa, vachidhidha muhurombe neurombo, vasina tariro yeupenyu hwamangwana, havarege kuita zvemadrugs. Madrugs is an kind of escapism, kutiza reality kuti vawanewo kugadzikana kwendangariro. Unfortunately, madrugs anobva aparadza ndangariro dzevanhu, brain hasishandi zvakanaka. Hurumende ngaiite open up the economy kuvana vechidiki vari kukura ava. Ngaistope corruption yaparadza nyika. Ngavavake upfumi hwenyika.
VaMadzorera vakurudzirawo kuti hurumende igadzirise matambudziko munyaya dzezveutano kuitira kuti avo vanenge vawirwa nematambudziko akadai vakwanise kunobatsirwa kuzvipatara pasina muripo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube mangwana vari kutarisirwa kuparura urongwa hwavo hwemafambisirwo emari hwepakati pegore, kana kuti mid-year fiscal policy, apo zvinhu zviri kunzi hazvina kumira zvakanaka kuvashandi vehurumende zvave kutyirwa kuti zvinogona kupa kuti munyika muite kusagadzikana, sezvo mamwe mauto nemapurisa ave kuita zvekuba achishandisa pfuti. Mhosva dzinonzi dziri kuparwa nevechiuto dzinosanganisirawo vamwe vari kuuto repamusoro-soro munyika reOne Commando uye vamwe vanochengetedza mutungamiri wenyika kana kuti Presidential Guard. Bepanhau repadandemutande reNew Zimbabwe rinoti vakuru vemauto vave kufamba kumakamba ose vachitaura nemauto nezvenyaya iyi, sezvo vakavhundutswa nekukwira kwoita uwandu hwemauto ari kupomerwa mhosva dzekubira vana muzvina bhizimisi kunyanya. Masangano anomirira vashandi vehurumende nenyanzvi munyaya dzezveupfumi ari kukurudzirawo vanwuve kuti vagadzirise nyaya dzemihoro yevashandi avo vawedzerwa mihoro mwedzi uno nezvikamu makumi mashanu kubva muzana, asi mari yacho ichinzi ishoma zvikuru kuti vakwanise kuti vararame sezvo zvinhu zviri kuramba zvichidhura. Tatumira mubvunzo kugurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri, asi vanga vasati vapindura. Amai Muchinguri Kashiri vanogara havo vachichema-chema kudare reparamende kuti mari yebhajeti yavanopiwa ishoma zvikuru kuita mabasa avanotarisirwa kuita. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya kuti tinzwe maonero avo.
Ratinokwanisa kunge tinaro nderekuti vanhu vanenge vari musecurity yenyika vanenge vachida kurarama upenyu hune pundutso, upenyu hunobatsira mhuri dzavo. Saka zvinoratidza kuti upenyu hwakaoma, hwakaomera munhu wese, asi hazvisizvo zvinopa kodzero yokuti vanhu vari muchiuto vange vachiwanikwa mumacases earmed robbery kujustifya kuti mamirire ekurarama kwavo haana kumira zvakanaka.
Mungajekesa chii chinozoita kuti vanhu vabe nepfuti?
Vamwe vanhu vatongogarawo zvavo dzingori nhunzva tunzva, vasiri vanhu vane ngunhu hwakanaka. So maincidents iwayo earmed robbery hachisi chitsva, agara arimo mukatarira vana chauke vanga vachitombori mafoma soldiers vamwe vacho ivavavo. So vamwe vacho nivari vanhu vanenge vane unhu hwavo husina kumirawo zvakanaka, asi tinofanira kutarira kuti kana vanhu vachishandira hurumende vanofanira kubhadharawo zvakanaka kuitira kuti vasava nemweya wakaita seizvizvo zvokuti vanhu vanenge vane access kuzvombo vanoita zvinhu zvearmed robbery. Hatifani kuzvikokomedza kana kuzvijustifya on any other grounds, because kana munhu waenda muchiuto une mhiko dzaunozvipira kuti uchashanda sei. Saka kuti uzowanikwa achiita zvinhu zvakaita sezvirikuitika izvi hazvisi zvinhu zvinokurudzirwa, ende hatitarisiri kuti zvinge zvichiitwa nemadisciplined forces. Ndosaka achinzi members of the disciplined force.
Zvichireve izvi
vane discipline, vane hunhu, kana vane zvavanenge vanazvo zvinovanetsa vane mikana through machannels avo ecommand channels okutaura zvinhu zvavanenge vanazvo zvichigadzizwa, vakona kufamba vachiita zvinhu zvakaita seizvizvo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakapanobata chigaro chemutungamiri wenyika yeMali vaAssimi Goïta havana kukuvara zvichitevera kubayiwa nebanga nezuro nemumwe munhu apo vakanga vari muurongwa hwekunamata kwechiIslam hweid al Adha. Izvi zvaburitswa nemuzinda wemutungamiri wenyika paTwitter. Zvuru nezvuru zvevanhu vasina pekugara muSouth Sudan zvaenda kunogara muguta reTambura zvichitevera kurwiswa mudunhu reWestern Equatorial panonzi pakafa vanhu vatatu. Muzinda weUnited Nations muSouth Sudan nemadzisawira anoshanda nesangano iri unoti uri kuferefeta kuurayiwa kwevanhu ava pamwe nemhirizhonga yakaitika iyi. Dzinobva kuZimbabwe dziri munzvimbo yeEast Plastic View muPretoria kuSouth Africa dzinoti dzakatarisana nedambudziko guru rekushaya pekugara mushure mekunge dzimba dzavaigara dzapiswa nemugovera, vanhu vana vakafa muchiitiko ichi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaGift Machina vanoti upenyu hwavaomera uye pari zvino vari mubishi kuedza kuvaka dzimwe dzimba dzekugara. Vamachini vanoti vanhu vazhinji vari kurara panze panguva ino, vanotiwo shuviro yavo ndeyekuti zvinhu zvigadziriswe kuZimbabwe kuitira kuti ivo nevamwe vari kutarisana nematambudziko akadai vakwanise kudzokera kumusha. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Kuno kutinogara kunonzi Plastic View takasangana nedambudziko reparemoto wakatanga kuma something to one usiku endeni kune dzimwe hama ngati munina wangu wakashaya anobvi Japi kande ane mukoma wake akafanemera kuti asiri kuhospital anonzi Mazviki kambeni futi anobereka mudumbu rimwe chete.
Mungatimi munzvimbo iyi inogara zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda sei, uyezve moto uyu wakatanga rini? Mungazive here kuti wakatanga nani?
Munhu akatanga nemoto hapana munhu akaona nechokwadi asina kunyepa nekuti wanga uri nezvanga yekurara kwavanhu kumatuhwani kunguva yekuti munhu wekanenge akadi akarara. Vanhu vekuZimbabwe tiri munhu takawanda, vamwewo vane vakadzi vavo nevana vavo, vamwewo havana vakadzi, vakangosiyana-siyana sine vanhu vakasiyana-siyana maMozambique, maZimbabwe, maSouth African, maLesotho, maMalawi, atiprendaakangosiyana-siyana kamaatogara nao.
Mungatimi zvakatanga rini izvi, uyezve pari zvino muri kugara pai imi nemhuri dzenyu?
Moto wakatanga musi weSaturday usiku kumatuhwani and then patakamuka kuseni kutanga kumatuhwani ikoko kusvikira na8 mangwana acho vanhu vanga ngori bhizi nemoto iwoyo yachivachidzimura endeni haini zvangu pano handina mudzimai wangu wandinogara naye, asi munina wangu ane mudzimai wake chimwana tine 2 years something. Vangu manext door vakatirwa vane vana vari less than 2 years, amwari more than 2 years, vakasiyana-siyana.
Vanhu vanoshanda here uyezve panguva ino yecovid kwakamira sei?
Panguva ino yatina yecovid kuri serious, vanhu vazhinji havashandi nekuti vakamiswa mabasa kuti tozotomboona kusvikirawo zvatidirire mutana dzemunezvedzokaindabaka pamwedzi yetinai kutanga last month atiani last month this month 3 months.
Pane mhuri ngani dzakawanikwa dzichishaya pane vakatsva ava dzinobva kuZimbabwe?
Mhuri dzatinoziva dzekuZimbabwe dzakashayika dinoona vanosvika 4.
Imi munogara munzvimbo iyo here?
Ndomanditori munzvimbo ino yeplasiwoodlands.
Saka pari zvino muri kugarawo pai imi?
Togarawo mikuku yakakakoma iyoyo isati yapera, ndiyo kungotetekedza kusvikirawo taonawo sekuti varungu vanga vachipa mapromises kapai kuti mutoise nekiriyo vachiuyawo havangapedzisese vanangoto hafuhafu kusvikaadi.
Imi pamunogara pakatsva here?
Pakatsva.
Makarasikirwa zvakare nechii nechii?
Zvino zvataitsengawo zvino tida kutumisira kumusha zvanga zviri mudzimba nekusungwa nehembe machirawo especial zvinhu zvatanga takatenga-tenga zvida kuisa kumusha ezvinongotirwadza hoi ta takatenga titootsazotavanganandiazo kumushawo rotakuva nemotadzavo zvokutanga kuchema maningi neine mari munozvati vangana zvidi havachengeti mari kumabhengi kuti vanga vasina maakaunti inochengetera mudzimba aingoita zvakadarozvo.
Saka dai hurumende yekuZimbabwe yakateerera, maiti chii nedambudziko ramuri kusangana naro sezvizvarwa zveZimbabwe zviri panzvimbo yamuri kugara iyoyo kuSouth Africa?
Vana vaZimbabweo taingochema kutiwo daiwo zvinhu zvangodzokerawo panzvimbo yazvaazii kugara tikwanise kudzokawo kudzimba kwedu toshandawo tiri chibvambo dzimba dzedu zviri zvakasiyana nemagari atinongoita kugara mudzimba dzemaplastic patinogara.
Avo vanga vari vaGift muChina vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kunzvimbo yeEast Plastic View muPretoria, South Africa. Live Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Diampera rigaiti ngotarisa musoro wenhau zvakare. Zimbabwe inochema mumwe mutori wenhau Tawanda Gudlanga uyo atorwa nedenda recovid-19. Vagari vemudhorobha reMasvingo voshushigana zvikuru nekushomeka kwenzvimbo dziri kubayiwa nhomba yecovid-19. Hurumende inoti chirwere checovid-19 pamwe nekushandiswa kwezvinodhaka zviri kuwedzera matambudziko echirwere chepfungwa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchidzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA.